raka charwa ni sangano re nyika dze pasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuri pasi rose kuti titore matanho kuti senyika nyika nuri nyika ndo nhengo dzisangano repasi dzitore matanho ekupedza huri pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzviyeuka kuti uri hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho aya kwete kuti zvingotaurwa chete saka gore negore rinenge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri isere gore rino rinonzi iro igore rekucherechedza nekuzvitsidzira kupedza kwehuri maerera nenyaya yekundingati kuruma nzeve kana kumhan'ara kumhan'ara huori nekuruma nzeve vanoperefeta nevanhu sezvakaita sezimbabwe anticorruption commission nemaposa nekwakadaro kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huori kuti pachirungu vari kushandiswa izwi rekuridza pito tingangoti ndo kuridza pito kuti huori kuti hoi pane huori pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere
komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei
komishini yedu yemuzimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo dingindira iro riri rezvekupedzesa kwehuori rekunyeurira anonzi mawhistleblowers varidzi vepito vachiridzira huori kuti huori ringaupere asi uyezve isusu tine dingindira redu ratinaro zvakare remuzimbabwe ratiri kucherechedza rekuti kana huori hunobereka humwe huori saka tiri kushandisa madingindira esaya ari maviri tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano mese mumachechi zvese nezvizvarwa zvakazvimirira pachezvadzo kuti veduwe ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti paita huori pito itinogona kuiridza ichidaidzira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzevezera munzeve chaizvo kana tisingadi kuti tizikanwe uyezve nedinginira rechipiriro rekuti rinodyidzana nerekutanga nekuti riri kutaura kuti huori unoramba uchingobereka humwe huori saka tikasaridza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neanticorruption commission kuti zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori tingati pamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huori wopache zvavo vese tinocherechedza tichiti zuva iri harisi rozuva rega nokuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iro riri chete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yezimbabwe huori hwatiri kusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo
munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichikonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori vanhu ndiona veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimoto nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nhawo akasataura kuti nyaya yake yafamba-famba yapakati ichazodi anotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvitongoendera mberi mumanhingikiri munonzi chimumatare chinyararire saka hatisi chokwadi kuti hadzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamagistrate kuti judicial service commission kuva nemaerera emawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanotiti vanochuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro saka zvinotigona kuti torei nguva mwedzi nyaya dzichingofamba.